manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro zvita 20/2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Muzvinafundo Davidson Sangweme votaura nezvekuchinja kunoita COVID-19 ichiita imwe mhando kana kuti mavariants matsva. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wovhura zviri pamutemo dare revechidiki kana kuti junior parliament. Mapurisa emuHighfield orambidza vachamisa kupa zvekudya kune vakwegura uye vakaremara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vashaya nechirwere ichi kubva zvatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi masere nevaviri kana kuti 4782. Vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 1123 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 192796. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru makumi mashanu nematatu zvine mazana masere nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 4,053,889 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi matanhatu nemapfumbamwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 3,069,526. Bazi rezveutano rinotiwo rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo chikamu chechimakumi maviri nepfumbamwe cheparamende yevechidiki vakaudzwa matambudziko anosangana nevechidiki akaita sekushomeka kwezvikoro, kudhura kana kushayikwa kwembozhanhare kana makombiyuta ekushandisa nezvimwe. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumashoko ava ekuvhura paramende nhasi, mutungamiri wenyika wevechidiki achangobva mukusarudzwa Hezio Mandaza ati dambudziko rezvekunwa nekuputa zvinodhaka rapararira nenyika yose uye zvakakosha kuti hurumende igadzirise dambudziko iri nekukasika. Atiwo hurumende inofanira kutsigira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro nemagrants zvayaita kare uye kuvaka zvikoro zvekudzidzisa mubati wemaoko kana kuti mavocational training center zvinoita kuti vechidiki vese vawane zvekuita vasaite zvechifambi, kunwa kana kuputa zvinodhaka.
The youth of Zimbabwe are being haunted by the scourge of drug and substance abuse, but we are grateful for the task force that you have put in place to counter this scourge. Resources must be channeled to the work of the task force so that it achieves its objective.
Vechidiki vari kukwadzwa nezvinodhaka. Tinotenda ne task force yamakaumba kuti irwise dambudziko iri. dai maipa mari kuti ikwanise kuita basa rayo.
Imwe nengo ye junior parliament inobva kudunhu remasvingo vimba ichiguma ati anoshushikana kuti kudunhu rake kune vanasikana vakawanda vari kusiya chikoro mushure mekubata pamuviri atiwo sezvo kudzidza kwakawanda kwave kuitwa pamadande mutande kana kuti e-learning vana muzvikoro vanofanira kuwanirwa nharembozha kana makombiyuta kuti vakwanise kudzidza kunyange vari kumba sezvo kune denda recovid-19.
Most of the people, especially in Gonye, Mpandawana, Basera, Chivi and Mudinye, they do not have the resources such as computers, phones or even gadgets to connect themselves to their teachers so that they learn.
Vazhinji vekwaGonye, Mpandawana, Basera, Chibi neMurinyi havana mari yekutenga makombiyuta kana mafoni ekuti vakwanise kutaura nematicha
avo. Izvi zvatsigirwa naWesley Jaden Jiwayo wemudunhu reHarare ati kuvharwa kwezvikoro kwakaomesera vaya vasina nharembozha kana makombiyuta sezvo zvakaita kuti vatadze kudzidza vari kumba. Jiwayo atiwo mutengo wedata wakwira zvakanyanya zvekuti vave kuda rubatsiro rwekutenga data kana kuenda paWi-Fi kuti vakwanise kudzidza.
The need for data nowadays is no longer a luxurious possession that needs to be priced high, but it is a necessity in this juncture. There is accessibility, affordability, availability of connectivity is as important as the supply of electricity. Without electricity, we cannot access our online classes.
Nyaya data isi kutamba nayo, data rinofanira kuwanika nemutengo wakaderera, uye magetsi anofanira kuvepo, nekuti pasina magetsi hatikwanisi kudzidza.
Dzimwe nengo dzeparamende yechidiki dzinotiwo hurumende inofanira kuisa Wi-Fi muzvikoro zvese, nzvimbo dzekuverengera kana kuti malibrary kuti dzikwanise kushandisa michina yechizvino-zvino kuita zvidzidzo zvavo. Vatiwo hurumende inofanira kudzika mitemo yekuchengetedza vechidiki pamadande mutande sezvo vachiti pane kushichidzirana kwakanyanya kana kuti cyberbullying pachirungu kuri kuitika. Vamunangagwa vatenda vechidiki ava nekubuda pachena vachitaura zvichemo zvavo vachiti izvi zvinoita kuti hurumende izvinzwire paminosefozha. Vatiwo hurumende iri kutora matanho akawanda ekubatsira vechidiki zvikuru sei panguva ino yecovid-19.
In view of the constraints brought about by the covid-19 pandemic, multi-pronged strategies are being deployed to improve children's access to education. These include the use of information and communication technologies, as well as education lessons broadcast over our national radio stations.
Nekuda kwematambudziko akaunzwa necovid-19, tiri kushandisa nzira dzakawanda kuti vana vakwanise kudzidza. Nzira idzi dzinosanganisira kushandisa michina yechizvino-zvino kana kuti maICTs pamwe nemaradio.
Panyaya yekushichidzirwa pamadande mutande, kushungurudzwa nekubatwa chibharo kwevana vechikoro, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati hurumende iri kusimbaradza mitemo kuti vanopara mhosva vasungwe. Pane mabhiri akaita seChild Justice Act ave kutozewa neparamende uye achange achibata nyaya dzese dzabuda pamusangano wanhasi.
And what we are going to do, I have spoken to the clerk of parliament to say that when we are doing our public hearings, perhaps this time around we need to focus on our learners and have some teams going to schools so that we'll be able to appreciate the issues that they want included in these particular bills, since the bills are dealing specifically with interests of our children, how our children should be handled.
Ndataura namabharano weparamende kuti patichanzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemutemo uyu tichapinda muzvikoro, nekuti uyu mutemo unobata vana vechikoro zvakanyanya.
Panyaya dzekushomeka kwezvikoro, vakafanira kubata chinzvimbo chegurukota yedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vati hurumende yatotanga kugadzirisa dambudziko iri vachiti ichatanga nekuvaka zvikoro 20 kutanga gore rinouya. Vati ongororo yavakaita inoratidza kuti panodiwa zvimwe zvikoro zviri zvitatu kuti nyika ive nezvikoro zvinokwanira vana vese.
Resources have already been allocated for the construction of 20 boarding schools, which are going to be in all parts of this country.
Mari yacho yatovepo yekuvaka zvikoro makumi maviri zvichange zviri mumatunhu ese munyika.
Panyaya dzemutengo wedata, nare mbozha nemakombiyuta vamavhima vati bazi rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti information and communication technology riri kutora matanho ekuti munyika muwanikwe makombiyuta kana nare mbozha zvine mitengo iri pasi. Vati hurumende iri kuita mushandira pamwe neimwe kambani yekuchina kugadzira zvinhu izvi munyika kuti zviwanikwe nemutengo uri pasi. Asi paramende yevechidiki inowanzovhurwa zviri pamutemo musi weInternational Day of the African Child muna chikumi, asi izvi hazvina kukwanisika nekuda kwedenda recovid-19. Gore rapfuura chiitiko ichi hachina kutoitwa sezvo nyika yakanga yakavharwa nekuda kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaNelson Chamisa nasi varambidzwa nemapurisa kupa chikafu kune vakwegura uye vakaremara kuHighfield kuZimbabwe Grounds kuHighfield. Mapurisa anga akapakatira zvombo asvika panzvimbo iyi ndokusunga vamwe vatsigiri veMDC. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vari munemwe musangano nekudaro vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Asi mukuzeya zvaitika, tabata sachigaro MDC Alliance mudunhu reHarare vaWellington Chikombo.
Ichokwadi mukoma blessing zvashiwa president vachamisa vanga vaine hurongwa kusangana nevakweguru nekusangana zvakare nevanorarama ne kurema kunzvimbo ye Zimbabwe Ground. Asi chakachamadza ndechekuti mapurisa vauya ipapo kwakubhongonyora urongwa hwese hwanga uripo chembere harahwa vanorarama neurema vakati mwanda kutisana nzvimbo dzakasiyana siyana. Chazonyanya kuti kachamadza zvakare ndechekuti azonzwa kuti chikafu chachisapose kwachipiwa vakweguri chasoni chatorwa nemapurisa, saka hatizivi chazomera makumbo here. Zvinhu zvatichiri kuita tsvakurudzo tinzwa kuti zvafamba sei.
Asiwo mapurisa apa chikonzero chei chekuti musaenderere mberi nezvamanga muchiita izvi?
Kunongova kushaya kwemapurisa. Dambudziko raita munyika nderekuti mapurisa abvuma kuitwa namujibha webato reZANU-PF, saka kutsvaga uta mugate. ZANU-PF haisina waichatuma, saka akutumwa achidavira mapurisa. Havana chikonzero chisvinu chavanotaura, havadi kuona chete baba vachamisa vachipakurira kudya kune vana vaZimbabwe. Kutya chazezisa mutu une mago, mukuru wenyika akasarudzwa nevanhu baba vachamisa.
Pane vasungwa here kana kuti kukuvara?
Tarairidza magweta edu kuti vaende kumapolice stations ari munzvimbo yeHighfields kuti vaende vanoongorora kuti vataona vachienda ukoko vari kupomerwa mhosva ipi, zvakare vakwegura vangaona chikafu here, hapana kuwara here nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvatichiri kufambira kutiona zvingafambiswa sei.
VaWellington Chikombo ndivo sachigaro MDC Alliance muHarare vanga vachitaura vari parunare kuHighfield. Sangano rinoona nezvenharaunda reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA rinoti riri kushushikana zvikuru nemabhizimisi ari kuitirwa mumisha inogara vazhinji apo vanhu vanenge vachitsvaka raramo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuchitungwiza asina kuda kudomwa nezita pamhepo anorarama nekugadzira mishonga yekuchenisa zvimbuzi nesipo yemvura anoti akatanga zvekugadzira mishonga iyi kuti awane chouviri mushure mekuita makore maviri achishaya basa apedza zvidzidzo zvekuyunivhesiti. Mudzimai wechidiki uyu anoti,
mushure mekunge ndapedza zvidzidzo zvangu ndangoita basa rekubika mushonga yemutoilet neyekusukisa. Pari zvino ndiri kubikira pamba kuchitungwiza nekuti handina mari yekuti ndinokwanisa kurenda kumaindastri.
Mudzimai uya abvuma kuti ana ruzivo rwakanyanya nezvemishonga yanoshandisa mukuita mabasa ake kuti zvine njodzi here kunharaunda. Asi mukuru anoona nezvekuongorora mishonga kana kuti laboratory muema amai Sylvia Yomisi vanoti sangano ravo riri kushishikana zvikuru nekushandiswa kwedzimba kuti dzive maindustry. Amai Yomisi vanoti kune nzvimbo dzakatarwa kuti dziitirwe zvemabhizimusi nokuda kwezvikonzero, nekudaro vari kushanda vakabatana nekanzuro yeHarare kuderedza dambudziko iri.
Tiri kunyanya kuvimba nevanotiudza kuti panapa pari kuitwa zvisiri izvo. Ndichidaira kuti kushanda pamwe chete nemalocal authority, because ndiwo ane mutemo unonyatsotaura kuti muresidential area munogara vanhu hamufaniri kuitwa maindustry akati nezvakati nezvakati. Kune nzvimbo dziri designated kana nzvimbo dzakasarudzwa kuti iku ndokunoenda maindustry, and maindustry acho ane mapato nemapato. Pane maheavy industry anonzi anoenda kwawo, malight industry anoenda kwawo. Asi iye zvino tiri kuona kuti vanhu vazhinji kukunyanya kuita maindustry mudzimba, which zvatinoda kuti maybe isuve ema nelocal authority tiise musoro pamwe chete.
Amai Yomisi vanotiwo izvi zvine njodzi huru sezvo zvichikanganisa utano hweveruzhinji pamwe nekupararira kwezvirwere.
Special areas vanhu vakagara zvakapatana, saka hamugoni kuti muite maindustry zvinokanganisa utano hwevanhu, zvirwere zvowanda.
Vakafanobata chigaro chemutauri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti sekanzuru havakurudziri kuti vanhu vaite mabhizimusi mudzimba sezvo zvichikanganisa utano hwevanhu vemunharaunda iyoyo.
Sekanzuru tinokurudzira kuti vagari vazivise kanzuru kana pane vanhu vari kuita mabhizimusi kana kuti mabhindauko mudzimba mavo, nekuti isu sekanzuru tinogona kusaziva. Asi tikaziva tinotumira development control unit yedu inonovastopisa maoperations avo. Tinovapa anonzi maprohibition order yekuti kana vakasamatedzera tinongosvika tichivatorera zvinhu zvavo zvavanenge vanazvo.
Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti nekuda kwemishonga inoshandiswa mumabasa akasiyana siyana, vanhu vanoitira mabhizimusi avo mudzimba vanokanganisa nharaunda pamwe neutano. Asi vamwe vataura neStudio 7 vatsigirawo kuti sezvo mabhizimusi avo ari madiki, veruzhinji vari kutsvaka raramo havakwanisi kuenda kunzvimbo dzakatarwa kuti dzive dzemabhizimusi kana kuti industrial area, vachiti mabhizimusi madiki aya anenge asina mari yekubhadhara nzvimbo dzekushandira kanawo mari yekufambisa zuva nezuva kuti vaenda kunzvimbo idzi. Nekuda kwekuondomoka kweupfumi hwenyika nekuvharwa kwemaindustry, vanhu vazhinji munyika vorarama nekuzviitira mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti riri kutsvaga mari inosvika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 billion yekubatsira vanhu vemusomalia vanosvika mamiriyoni mazana mashanu nezviuru mazana mashanu vatarisana nenzara inotyisa. United Nations inotiwo inofungidzira kuti mukutanga kwegore rinouya vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vanenge vachidawo chikafu munyika iyi. Nzara musomalia yakonzerwa nenyaya yehondo uyewo kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kupa kuti mvura isanaye zvakanaka. Mutungamiri wedare reSenate remuAmerica vaChuck Schumer vebato remaDemocrats vanoti vachaenderera mberi nekuti nhengo dzeSenate dzivhote kutambira kana kusatambira bhiri rehomwe yemari rakaturwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Asi zvinonzi pane mukana mudikidiki wekuti bhiri iri ritambirwe sezvo imwe nhengo yebato remaDemocrats vaJoe Manchin vakati havasi kuzovhotera bhiri iri remari inosvika matrillioni maviri. Kubato rinopikisa remaRepublicans hakuna kana mumwe chete akati ari kuda kutambira bhiri iri. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano. Nasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme nezvemhando dzakasiyana-siyana dzechirwere charura pasi rose cheCOVID-19. Tatanga nekuvabvunza kuti chii chinenge chichiitika mumuviri chinopa kuti chirwere chiuye neimwe mhando.
Zulu tupokana na tunonzi mavirus tune moyo wacho unogadzirwa ne either DNA kana RNA. I coronavirus inogadzirwa ne RNA. Saka RNA ndio inoshandiswa ku multiply kama virus yachowanda. Saka enzyme yacho inoshanda inonzi RNA polymerase. Iyo RNA polymerase inoita ma mistakes painenge ichigadzira mamwe ma virus ma cells edu. Saka pese panoita mistake inochinja. Saka chinhu chinonyanya kuchinja pa virus pedu pa I spike protein.
Munga tsanangura here ipapo muzvinafundo?
Spike protein yakafanana ne key inozarura ma cells edu kuti virus ipinde. Saka key iyoyo inofanira kufita kuti kwanze kuvhura sezva inoita paloko. Asi yakadero inokwanisa kuchinja. Saka kuchinja kwainoita inofanira kuchinja isingatadzi kukinura. Saka chinowanzoitika pamavirenzi ndechokuti inenge yakwanisa kuchinja asi chiri kuramba ichikinura. Saka kazhinji kacho painochinja inogona kuchinja zvokuti haichakwanisi kukinura. Saka iwawo mavirenzi anenge ari harmless ende hatimaoni, hatikwadzi.
Ko mhando dzatiri kuona idzi kana kuti mavariensi matsva?
Mavariensi ari kuitika yakaita seDelta neOmicron. Mavariensi anenge akwanisa kuchinja zvokuti yakunzvenga maantibodies kana kuti masoja emuviri atakagadzira kuti tirwisane nayo. Saka solution hombe ndeyekuti vanhu vanofanira kuvaccinatiwa pamwe chete nokuramba vachishandisa mamask. Nokuti inoramba ichingochinja. Saka chinonyanya kutyisa ndechekuti ikachinja inokwanisa kuchinja zvokuti even mavaccine atinawo hachakwanisi kunyatsoshanda. Ndo zvinonyanya kutyisa paningi pamavariensi wawo.
Asi izvozvo hazvizoperi dambudziko nekuti vamwe vanenge vakutika ko tingabairwe edu nhomba kana icho chirwere chacho chichichinja-chinja sezvamuri kutaura izvi.
Iya, zvishuwo pane dambudziko asi ndinoona sekuti dambudziko guru nderekuti vanhu vakawanda havana kukwanisa kubayiwa kana kubvuma kubayiwa majekiseni nguva yacho. Saka chinoitika ndechekuti nokuda kwevanhu vakawanda vasinenge vasina kubayiwa kazhinji chinozoitika ndechekuti vanhu vanoramba vachiwana utachiona zvinoreva kuti pane machances ekuti mavarienzi wawawa awedzere. Saka hazvingori that straightforward and imwewo inogona kuitika advantage yokuti mamwe mavarienzi acho anogona kuva asinganyanyi kurwarisa.
Ko pamhando itsva iri kutenderai paane ruzivo here rwakanyatsoti tsvikiti kuti ine matambudziko akaita sei?
Panguva inei variant inonzi Omicron hatisati tanyatsonzwisisa kuti ndezveshuwa here kuti hainyanyorwarisa sezvaiita Delta yapfuurai. Kana zvikadaro zvinogona kutobatsira kuti vanhu vanopedzisira vakuinfektwa neisinganyanyi kurwadza inenge yangopedzisira yafanana nedziwa rinoitika kumunhu wese. Asi pari zvino kuvaccinatwa ndiyo protection yakakura kupfuura zvimwe zvose. Kuti munhu awane mavaccine iwawa at least maviri kana kuti neyechitatu zvinhu zvinogona kubatsira kudzivirira vanhu kunyanya pakuti at least vasarwara kana kufa nechirwere ichi.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapurirana muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Carolina muno muAmerica asi vachitaura vari parunare kuAustralia. Munhau dzemitambo, chikwata chemanika Diamonds chakwira pamusoro-soro pegungano reCastle Premier Soccer League iro riri kuvhiringidzwa zvikuru nenyaya yechirwere cheCOVID-19. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekurova Highlanders 1-0 nezuro, chikwata chemanika Diamonds
chave ni mapoinzi mapumba mwe kubamu mitambo mitatu panguwa yeyo nabu ilu kanganisuwa zikuru nechirwere che COVID-19. Ngezi Platinum Stars ndio ilipati na noche chipiri ni mapoinzi manomwe mitambo mina kubamu mitambo minomwe yale ya rongwa ndio ya kaendere ramberi miliri ikamiswa ne mugowera mwechete ukamiswa nezuro nekuda kwechirwere che COVID-19. Zikaramba zvakadai gungano iri ratarisana nekumiswa kwemitambo kwechinguvana sezvo svondo rapera kwakatambwa mutambo mumwe chete chete. Murairidzi wetriangle Taurai Mangwiro anoti zvikwata zvinoparira kutedza zvakatarwa nehurumende pamwe neve WHO kuti mitambo iyi itazomiswa zvachose.
Kungokurudzirana kuti daita kwanisa ku tedzera ma protocols anotaurwa e-COVID. Tisafamba-famba zvisina maturo toedza kugara mudzimba. Vanoenda kumishando vachiendawo asi vachitedza zvakatarwa nehurumende.
Mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vanoti zvichanetsa kumisa kupararira kweCOVID-19 muZimbabwe nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vabva kubasa. Murairidzi weBlack Rhinos Herbert Maroa ari kukurudzira vatambi vezvikwata kuti vasafambe-fambe asi kuti vagare mudzimba kana vabva kumitambo.
Vatambi tovakurudzira kuti vasafambe-fambe vagare mudzimba mudzimba dzavo. Kuzvidzivirira kwakakosha, vazvipe matargets emwaka uno.
Mutambo weBlack Rhinos neCapes United uyo waiveko nemugovera hauna kutambwa, asi vavakidzani vemakepe-kepe veDynamos yakapinda National Sports Stadium ndokurova Cranbourne Bullets 1-0. Kukunda uku kwapinza Dynamos mapoinzi matanhatu uyezve pachinhano chechitatu yakaenzana neFC Platinum iyo isina kuzoshanyira Blauwayo Chiefs. Blauwayo City yakazoterawo pointi yayo yekutanga mwaka uno apo yakaita mangange 3-3 nehwahwa zuva rimwe chetero zePC Kariba yakaita mangange 0-0 netriangle. Dambudziko rechirwere cheCOVID-19 harisi munyika chete asi nekuEngland uko mitambo mitanhatu yemupremiership kusanganisira weEverton neLeicester uyo wanga uriko nhasi haina kutambwa nemhaka yechirwere chimwe chetecho. Zvichakadaro vePSL havasati vazivisa kuti kune mitambo here pakati pesvondo rino pasi rese rakatarisana nehorodhi yeKisimisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Macho Kariyasi.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisaya noti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Muno kwanisa okunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kushika chishanu pamasaisaya noti 909 AM, 6175 ne 7255 pa shortwave. Sezvombo yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vovhura zviri pamutemo dare revadiki kana kuti Junior Parliament. Mapurisa orambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kubatsira nechikafu vakwegura nevakaremara kuHighfield. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemparo ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti musare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Zvokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.